Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 9, 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano muHarare vachitsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCCC rokurudzira ZEC kuti itore matano kune vari kumirira ZANU-PF kubikita South musarudzo vaEnergy Mutodi nenyaya yemirizhonga yavari kupomerwa. Zera yowedzera mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vaita musangano muHarare nhasi vachishora vanopikisa vavati vanongovimbisa zvinhu asi pasina chavanoita. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro, vaMnangagwa vati bato ravo richakunda vanopikisa zvine mutsindo mumaguta.
Kuonekwa vaverengwa nedrone muri kuma 115,000. Vari munomukati. Kana tikazoverenga vari panze.
Mutungamiri wenyika vasvorawo mabasa ari kuitwa nevanopikisa mumadhorobha vachiti vari kukundikana zvopakuti madhorobha azare masiweji.
Vari munoharare. Nokuti mabhorasa apfuura uyu maisasangiwa neopposition. Saka nhasi nekuwanda kwamakaita uku movatsvaira.
Asimeya weHarare vari vebato reCCC vati havawirirane nezvataurwa navaMnangagwa.
Isusu tinoti aiwa, isu tisu tiri kutsiva hurumende iyi. Iyo inofanirwa kuchibva nekuti yauraya zvese zvayabata zvinofa. Zesa yafa, Zinara yafa, NRZ yafa. Hakuna kwatiri kuinda, kwatakabva ndoo kwatiri kudzokera. Saka tinoti aiwa, hurumende ichavhoterwa, iwo hurumende yavachamisa.
Mutevedzeri wavaMnangagwa vaConstantino Chiwenga vasvorawo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachivapomera mhosva yekuda kudyidzana nenyika dzekumadokero.
Nese manga muchidaira kuti nyika inovapa nevene vayo. Nyika inotongwa nevane vayo. Ko imi tirokupai nhai yedu wei kuti muteerere munhu ndidzizuro wandakanzwa zvikanziya. Kana mandivhoterai ndapinda muhofisi ndobva ranotaurira Biden kuti ndaita dhiri rangu tibvisa masanctions papamusoro. Ndo chiito.
Asi vaFelix Mafa vanova mumwe mutevedzeri wemutauriri webato iri varamba izvi vachiti ndezvemugotsi matsuro.
Zviri kurehwa nababa vachiwenga Vice President weZANU kuti tiri mapapeti eWest. Kwete, iwo ndiwa mapapeti eEast nekuRussia nemaChina varouya kuzomora upfumi pasina chavanoita.
Mumwe ataura pamusangano wanhasi ndiva Passion Java avo vakurudzira vanhu kuti vavhotere vaMnangagwa.
Isusu sevaporofiti emuZimbabwe zvekuti pasi nemhando takaona mumweya umo kuti musiwa 23 August chingabache kuti chiri pano chiri kupinda muoffice
vaimbo vanhengo ye triple C vapaddington japa japa vataura pamusangano we ZANU-PF uyu nhasi vachiti
asine manyoro asine triple C ayo excellent ndakaona kuti asina maturo tari kuturutswa nemhepo yo excellence tichibva tatera muna ye 2000 takateera kwataona kuti hakuna zviripo
zvichakadai mutungamiri webato rinopikisa vanelson chamisa vange vari kunkai nhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu ndakamirira studio 7 muharare ndini jeffrey moyo
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nasi raendesa tsamba yenyunyuto kukomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichikurudzira kuti itore matano kune vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko uye vachikwikwidza vakamiririra ZANU-PF kubikita vaEnergy Mutodi pamhosva yavari kupomerwa yekuita zvemhirizhonga Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
Mutsamba yenyunyuto iyi vato nemupande vakamirira triple C vati vamutodi vakatyora mutemo wesarudzo nekuita mhirizhonga vachipomerwa mhosva yekuridza kuti kunhengo dzavo dzetriple C dzaita musangano wadzo vamupanduki vati
nhasi musi wa9 august 2023 sebato retriple C taenda kuzoveti netsamba ine chinyuto chaEnergy Mutodi uyo akaridza pabarazano business center taida kuuya president advocate Nelson Chamisa takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri asati asungwa
bato retriple C rinoti rakamhangarira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasendwa parutivi sezvo mupurisa aiita nyaya yacho constable Tapiwa Chiweshe vanonzi vakabviswa pa vaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwacha dewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi
ndotoverifaya zvamabvunzo akudai ndopo ndototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei regai ndibvunze kubhikita kwacho
Vampanduki vati kana zeki katadza kubata nyaya iyi nemazvo vachaenda kumatare
asi zvirimo mubumbiro remutemo kuti kana kari chechikaridza futi inofanira kusungwa toenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa
mukuru wezeki kubhikita vamaxwell mashava vevatenda kuti vagamuchira tsamba iyi
zvinoda response yangu kana zvinoda response from the legal division of the commission
chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti electoral act chinoti vanokwikwidza havabvumiri kuita mhirizhonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo vakabatwa vanogona kumisa kukwikwidzwa musarudzo hatina kukwanisa kunzwa divi ravamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima asi vanogara vachiramba kuti vakaita mhirizhonga vachiti bato retriple C ndiro rakaita
petition yavo icharamba iri petition isu tisingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nokuti vakatema mota dzedu vakaita mhirizhonga muconstituency vari kubvarura maposta edu bat takaramba takapfumbata maoko edu nokuti tinozviziva kuti zveelection izvi izuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yezimbabwe
zvichakadaro sangano rinorira kodzero dzevanhu recommittee on lands reconciliation and development kana kuti cotrad rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu remasvingo mukuru webasa musangano recotrad vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika makumi matatu
so far political violence report ratiri kurekodha isusu raakudarikidza 30 cases of political violence if not 40 saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa then totarisa toona kuti vamwe vari kurohwa toona kuti pane vamwe vari kutoramidzwa musangano hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena panonetsa
kotiradhi yati iri kuita zvirongwa zvekurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nasi tine urukuro nemudzimai mumwe chete ari musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA amai Elizabeth Valerio. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu atanga nekuvabvunza zvavari kuronga kuita kana vakasarudzwa.
Paranyaya dzeupfumi munhu wose anotoziva kuti Zimbabwe ine pfuma yakawanda tida kuti tive neZimbabwe dollar ine simba iko zvino soti kushandisa mari dzekune dzimwe nyika but hapana hurumende inogona kufambisa agenda yayo yekusimudzira economy iyo ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika tokusiseuza tiri kuti tida kugadzirisa makampani kubva kusiu kusvika kuezimbabwe tida kuti tidzokere pakusimba senyika makampani edu ose achishanda zvakanyatsokwana and ndo zvichatosimudzira mari yedu muno muzimbabwe kuti ive nesimba mamining activities muno muzimbabwe anofanirwa kutova ari transparent tichitoona kuti mari dzatiri kuwana pamamaini iwayo ari tosimudzira nyika hatichadi kuona hurumende ichigadzirisa mamega deal tisingatomboone tichikuitika paground and then I think finally tooda kuona future yezimbabwe inenge isina masanction saka tisu seuza tatotanga process yekuti tinzwisisewo nyaya iyo yesanctions kuti tizive kuti toridzisa sei and inotanga nekubhadhara zvikwereti zvedu senyika.
Asika hurumende iri kuti iwo masanctions aya ndo ari kupa kuti itadze kubhadhara zvikwereti nekugadzirisa upfumi.
Kukanyatsotarisisa muZimbabwe inga tirikushanda wani nenyika dzakasiyana siyana chero makandizi vayo ari kuti ndoakaita masanctions muZimbabwe vari kutoita basa nesu wani tiri kuona mazen industry achiri kufamba achipinza vanhu vekunyika idzodzo mamwe makandizi acho ari kutounza chero aid vari kutotibatsira nezvavanogona kuti tive nemishonga tive nezvinhu zvakasiyana siyana senge mumacommunities I think macommunity project akawanda ari kutobatsirwa nemaforeign countries ari kutonzi ndo ari kuuya nemasanctions saka I think panya yemasanctions yes tine masanctions but hazvireve kuti hatisi kubvumirwa kuita maindustrial development hatisi kurambidzwa kuti tishande nedzimwe nyika saka paekonomy pacho kuti masanctions ndo ari kutokonzeresa kuti nyika isafambe I don't believe kuti ndizvo.
Tiri kuona kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika ndimi chete muripo kune mamwe mapato kana nhengo dzeparamende vangori varume vakawanda munoti kudini nyaya.
Handisi kufara nenyaya iyoyo nekuti taive tine vadzimai vakawanda vari papresidential ballot but chero mumamps ndikanyatsotarisisa tine vadzimai vashoma saka nyaya yacho ida kugadziriswa inotanga nekuti mapolitical parties kana vachironga macandidates avo vanofanirwa kutotarisisa nyaya dzevadzimai vachiziva kuti kana tichienda kumaelections let's make sure kuti tinenge tine vadzimai vakatiwandei kuti tigadzirise nyaya dzevadzimai vasikana vana vedu munyika munomu totofanirwa kuva tine vadzimai muhurumende and vadzimai vanofanirwa kutova vari 50-50 until we fix that problem nyika yedu hakuna kwairi kuenda because nyaya idzodzo dzichida kugadzirwa nevadzimai ndo dzichatoona kuti tichinduche nyika yedu kuti zvipenyu hwedu ushande zvakanaka vadzimaiwo vane pfungwa dzavo dzakasiyana nevarume ende vanogona kutouya nemaideas anotogona kutisimbisa tose.
Mutungamiri webato reUZA amai Elizabeth Valerio vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Munyori anorwira kodzero dzevechidiki pamwe nevanhu vakaremara Olivia Gumbo akaburitsa bhuku rinorayira makudzirwo evana panguva ino vanhu vakawanda vave kushandisa dandemutande humizha hwechizvino-zvino. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya iyi zvizere.
Bhuku iri rinotarisa nekudzidzisa vabereki kukudzwa kwevana panguva ino yakatekeshera umizha neumetura mumagariro evanhu. Bhuku iri rinonzi Parenting of Children of Influence in the Digital Age rine zvikamu gumi nezvishanu. Gumbo anoti bhuku iri rinopa yambiro yakasimba kuvabereki pakunzwisisa nzira dzekuyambira vana vavo.
Ibhuku rinobatsira vabereki kuti vakudze vana vakura munhu vaanyine michina yemazuva ano yatingati technology dzingava mbozharunhare, maradio kana matifi, uyezve vana vanoendawo pa online vachienda pa social media vachiverenga vachishandisa madata bundles.
Gumbo anoti bhuku rake rinoyambira vabereki kuti vachengetedze vana vavo kubva kumhirizhonga inoitwa padande mutande.
Saka vabereki munofanira kuramba muchingoona kuti vana venyu vari kufamba sei, vana venyu pavari kupinda ndipo here pakakodzera, ende muchikwanisa kuva protectawo kuti vasange vachikwanisa kuitwa cyber bullied mwana osvika pakuti aenda kutozvipudza nekuti ndiri kuramba ndichingotukwa pa online.
Munyori uyu anoti chakakosha ndechekuti vabereki vaongorore kuti ndezvipi zvakanakira vana vavo pamagwaro ose avanoshanyira padande mutande.
Saka ini ndinongokurudzira vabereki kuti nzwisisai kuti vana venyu pavari kushandisa mafoni vari kuenda pa zvigwaro zvipi, tingati ma app api, kuti mungonzwisise kuti zvii zvavari kuona, kuti muve muripo kuvachengetedza, nekuti pamafoni ipapo pane zvinhuwo zvimwe zvakashata zvinenge zviripo, pane zvinongouya zvatino ma pop-up zvinongori kana zvauya mwana obva atotirega inditarise pamwe neobva atozoenda pane imwe site isina kumira zvakanaka.
Mukuru wesangano reTege Life International Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vati zvakakosha chose kuti vabereki vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nevana vavo.
Ii bhuku rinotikurudzira kuti hazvichagoneki kuti vabereki vasave neshungu dzekuzoti chichi kuitika muupenyu hwevana vavo. Mazano vabereki munhu anongobva kubasa kwake oenda pafoni pake mbereki atova pa WhatsApp kana kuti pa Facebook zviriko mazivano izvi akukangamwa kuti mwana abva kuchikoro, mwana abva kuzikamwa kuti ari pa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakatotanga kudzidzisa kushandiswa kweinternet muzvikoro.
Bazi reprimary ne secondary education redzidzo chinonzwa kufara chaizvo nekuti isu taakudzidzisa vana vedu nenyaya yemasaisai zvakabatana izvi nenyaya yatinoti iyo digital technology.
Vantoro vakurudzira kuti vechidiki vasawanikwa vachishanyira madande mutande asina kururama.
Nyange hazvo tichishandisa masaisai kuti tikwanise kubudikidza dzidzo yedu yemhando yepamusorosoro, tinofanira kunge tine ungwaru neuchenjedzo hwekuona kuti zvimwe zvinhu zvatinoona pamasaisai hazvizi zvinofanira kunge zviri nezvimwe vana vedu.
Gumbo ndimuzvinafundi munyaya dzezvedzidzo zvebudiriro uye ane rimwe bhuku raakaburisa rinonzi It's For You Lord, Surrendered to His Will. Gumbo anozivikanwa munyaya dzekurwira kodzero dzevechidiki pamwe nevakaremara uye ane zvirongwa zvekubatsira vakaremara zvikuru mudunhu reChiredzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta yekufambisa dzimotokari wakakwira mumadhora ekuAmerica, asi uchiderera kana uchitengwa nemadhora emunyika kutanga nezuro wakare. Mutengo wedizeri wakakwira nemasendi manomwe kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi masere US $1.58 kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemashanu mumari yekuAmerica kana kuti $1.65. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora nemasendi makumi mashanu nemanomwe emari yekuAmerica kana kuti $1.57 kuenda padhora nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$0.61. Asi mumadhora emunyika dhiziri rakadzikira mutengo kubva pazim $9,203 per liter kuenda pa $7,492.63 per liter, kuchitiwo mutengo wepeturu wakadzikirawo uchibva pa $9,113.66 kuenda pa $7,300.72 per liter. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kugadzikana kwedhora remunyika ndiko kwakonzera kuderera kwemutengo uku mumari yemunyika. ZERA yakazivisa kuti mitengo iyi ichange iripo kusvika musi wa4 Gunyana unove mwedzi unouya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Niger yakatemerwa zvimwe zvirango nezuro mushure nekunge mauto apedigura hurumende yenyika iyi aramba kugamuchira nhumwa dzesangano rembatanidzwa wenyika dzekumavirira reECOWAS, African Union na United Nations. Mauto anochengetedza mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu vaMohamed Bazoum ndivo ari kutungamira nyika pari zvino. America inotyidzana neNiger mukurwisa vanopfurikidza mwero inoti ichine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika achadzoserwa pachigaro murunyararo. China yazivisa nhasi kuti vanhu makumi matatu nevatatu vakafa, vamwe gumi nevasere havasi kuzivikanwa kuti vari kupi mushure nemafashamo emvura akaitika mumatunhu ari kumavirira kweguta guru renyika iyi reBeijing. Vanhu zviuru mazana nematatu zvine gumi kana kuti 310,000 vakasanganiswa magariro nemafashamo aya akaparadza dzimba zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000. Mvura yakanaya muBeijing haisati yamboonekwa mumakore zana nemakumi mana adarika. Muchikamu chedu chesvondo rino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Mikaya Bandama, avo vane kambani yavo yeSolar Rise Energy inoita basa rekuisa magetsi emoto wezuva mudzimba, muzvikoro, mumachechi nemumahofisi. VaBandama avo vanonyanyozivikanwa nerekuti Kaya vanoti wokumusha vanobatsira zvakare kubhadharira vana vanoshaya mari dzechikoro pamwe nekurapisa vakwegura nevanoshaya. Ngatinzwei vachitsanangura mashandiro avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoita basa rekusungirira masola mudzimba, machechi, mabuilding akasiyana-siyana neimwe yatinoiti ground mount. Saka zvinongosiyana-siyana kuti vanhu varida kusungirirwa papi masola avo. Saka kuno kutinengesa masola as a way yekuti vanhu vanonge varida kusevha pamabills avo emagetsi. Saka isu tinoisa masola edu tichifeeda back into the grid kuti vanhu vasazenge vachibhadhara magetsi avo nemutengo yakanyanya.
Izvi zvinhu zvamaiita muchiri kumusha here kana kuti makazozvitanga mave kuno?
Pandakatanga taishandiro kambani vachingobatawo izvo zvemasola tichiita zvakawanda zvakasiyana-siyana. Saka imwe mukufamba kudaro ndopatikazoonawo kuti ndingaitawo sei kuti ndikokwanisawo kushata tiri pangwewo dega. Saka mukufamba muchibvunzawo nevaya vandaishanda navo, ndoda kutendawo vaindibatsirawo, vakanditi ano pinda muindastry imomo uone kuti wo zvinoitawo sei and zvinobatsirawo vanhu vakatowande vakasiyana-siyana.
Mataura nyaya yekubatsira vanhu vakasiyana-siyana, mungataura kuti munovabatsira nenzira ipi?
Tinobatsirana kwete zvivozvarwa zveZimbabwe chete, asi chero vana vanenge vauyawo kuno, even nevanhu vakuru vanenge vauyawo kuno. Handingati zvinhu zvatandakaplana kuti ndoda kubatsiranawo nevanhu kana tasei, asi kungoono kuti ava vanhu nyange vauyawo vaita sei havangasave pa vasiri vanhu veropa rangu, asi munhu ende kuti ndiwe pano nhasi ndakabatsirwawo nemumwe munhu akakwanisa kunditorawo mumaoko make kwakubva andidzidzisa zvinhu zvese zvandakadzidza kuti ndigova pano nhasi.
Vanenge vaine mvumo yekushanda here ivo vachienda kuchikoro vanavo?
Kana vauya vanowanzopiwa masocial avanovatendera kuti vange vachishanda. Saka tinojeka kuti kana vaine social vange vachikwanisa kushanda then vongoshandawo zviri pamutemo ma20 hours iwayo pawiki kana pavanenge vachikwanisa kuuya nekuti vanenge vari pachikorowo futi.
Mune matambudziko amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu iri?
Matambudziko atinosangana nawo akati nyanyei ingori nyaya yekulinka kuwedzera mabasa, ngangoti ndo nyaya inenge ingoripo yekuti kubuild a relationship ndongangoti ndo biggest challenge since tichangobvawo kupinda muno. That has been the biggest challenge kuti tisangane nevanhu to grow that network. because unongojishanda mumba memunhu uchangojishanda kana kuti pabasa pevamwe vanhuwo saka vanhu vanenge vachida kunge vabonzwawo kuti makamboshanda kupi muchiitei and also vamwe vanenge vachida kupa mabasa futi vanenge vachida kutomboonawo kuti mumbora anani and mabva kupi.
Chizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Mikaya Bandama vanove muridzi wekambani yemagetsi yezuva yeSolarize Energy vange vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kanjemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Mumutambo weChibuku Super Cup Yada yakunda Cranbourne 1-0. Kuchitiwa mune mumwe mutambo, Shisham ne Black Rhinos zvange zvaguma zviri 0-0, Rhinos yazo wina vaenda kumapena 4-3. Tichiri panhau dzemitambo idzodzi, sachigaro weSimba Bora, vaIsaiah Mufuruta, avo vaive sachigaro weDynamos kwemakore mana, vanoti havana ruremekedzo neDimbare, vachiti yakangofanana nezvimwe zvikwata zvisiri muPSL. Zvekuti icharamba ichitatarika mumukombe weChibuku Super Cup uyo Dynamos isati yambotora kubva waparurwa muna 2014. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakabatanidzwa kusangana neSimba Bora iyo vamwe vanochedza vachinyomba kuti Dynamos yechipiri nemhaka yekuti yakavakwa nemhodzi dzakabva kuDynamos kubva muutungamiri kusvika kuvatambi nemuvararidzi. Pamusoro pavamupurutsa Simba Bora yakatora zvekare kubva kuDimbare murairidzi tonderai ndiraya nevatambi vasere kusanganisira Patson Jaure uyo aive kapteni weDimbare mwaka wapera. Asi vamupurutsa vanoti Simba Bora Simba Bora yakazvimirira vachiwedzera ivo kuti
hapana tinotomboshamisira kuti tinotamba neDynamos zvangofanira kutamba nechero timu imuriki panguva inei.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti
zvakune varairidzi vedu vakumana vanofundisa kumanda venugori kuti vanoronga tsoro dzavo dzakamira sei sezvo vachizivawo kuti kusimba bhora kune vamwewo vakambotambira chikwata chimwe saka zvinenge zvasara kwavari vanoziva kuti havanotamba zvakaita sei.
Pamakore masere akwikwidzwa mukombe uyu Dynamos yakangokwanisa kupinda mufinari kamwe chete muna 2015 apo yakarohwa 2-1 neHarare City. Harare City yakatora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017, FC Platinum muna 2014 na 2021, Ngezi muna 2016, Triangle muna 2018 ne Highlanders muna 2019. Parizvino mukombe uyu uri maoko eBlower Chiefs iyo iri kusangana nevavakidzani vayo veHighlanders munharaunda yekutanga. Asi munyori mukuru weManica Diamonds vaSugar Chakonda vanoti varuda kutenda vatsigiri vavo neruya murorwa wavo nekusimudza mukombe weChibuku Super Cup uyu.
Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018 asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru. Iko zvinezvi vane tsatiro yakanyanya chaizvo nekuti mukatarisa palogo tiri panumber 3 asi kuti tikuti kuuya kwaita Chibuku Cup pati pamwe mukana wekuti titsvage mukombe watinogona kuwinera masapoters vedu.
Chikwata chichatora mukombe uyu chichawana tikiti rekumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederations Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe chirongwa chedu vateereri cheLive Talk The Diaspora Forum na 8 PM manherano tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Standekile Mtlanga achikupai chirongwa cheIsindirele.
Soku izika disenda bako VO.